vachagudzwa guzete varivo budirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutirindisa kuti vachavhunira bato redu renca nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti macandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikani nevanhu ikoko vezanup f anenge ari candidate anotonzi aagari nechiundura anogara kuzvichavane vakatorwa ikoko saka ndokungati vanhu kuchiundura vakati aiwa vakuda kumbovhoterawo munhu wavanoona munhu wavanotaura naye saka vari kunyanya kuona candidate rense ndiyo candidate yega yavangatongosangana nayo kubva pakatanga kukambenwa kumanzago
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constituency dzichiundura ine mapati ari mutauni ine mapatiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi kumapostas edu atinge tanamira hapana kamunhu anotombo matambura anenge aripo anatimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makasangana namukobha nekuna nasenga tokuona maposta enca kudambuka zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta zvedu havasiri vanhu vezanup f vanhu vakudambura maposta zvedu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo zvacho vanoti havadi zvesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvenca zvinhu zvatinoti isusu semaonero edu toona soku zvinotopisa tisu nokuti ivo vanogara vachitaura matambudziko akadaro asi ivo havasi musarudzo izvi vanofamba vachidambura maposta zvenca tandodambudziko rataona ranyanya kukura iroro
saka mune matanho here amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tirikutaura ndeyekuti candidate yedu vaguzete vachatoenda kunoziisa zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezanu kusvika tatozobata ti vanhu vefst saka isi toona kuti kunyanga tiri musarudzo candidate yedu takaiti tiende kuzeki kuti indoudza vanhu vekuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zedu ndevapi ndosaka tiri kuona maposta zedu anenge ari kumapurazi asi kudamburwa ari mudhorobha ndo ari kudamburwa.